Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 20, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitwa muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Onka vateereri, nhasi tinenge tichitarisa zviri kuitika muno muAmerica paCapitol Hill apo pari kugadzwa pachitora mhiko vaDonald Trump.
Vazhinji vari kutarisirawo kuti dai kupananwa kwemasimba kwakaitika murunyararo kuri kunongoitika pasi rose. Blessing.
Hongu vateereri, mungade kuziva kuti zvamuri kunzwa mhururu nemheterwa zviri kurohwa uko ndo zviri kutoitika kuno iko zvino kuWashington, uko vaTrump vari kutora mhiko vaBarack Obama vachisiya ivo basa. Regai tinenge tichiita timbonzwawo zvavanenge vachitaura.
President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done. Every 4 years, we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power. And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you. Today's ceremony, however, has very special meaning, because today we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country.
Ayo mashoko ava Donald Trump vachangobva mukutora mhiko semutungamiri weAmerica vachitsiva ivo vaBarack Obama. Hongu manzwa vachitaura vaTrump kuti ivo zvava kuita iko zvino kubvira zvavatora mhiko vakuendesa masimba kuvanhu, hacha zvekungoti masimba ari kubva kuna vaObama achienda kuna vaTrump, asi vari kuti ivo vari kuendesa masimba kuvanhu. Jonga.
Ndo utongo wejekerero unotarisirwa nevanhu vose kuti masimba kuvanhu zvinova zvinotarisirwa. Tanzwa vo vachitenda va Obama naamai Obama nebasa ravakaita makore masere vakanga vari kumuzinda weWhite House.
Vataurawo kuti sezvataona vakakundwa musarudzo amai Hillary Clinton nemurume wavo Bill Clinton varipo pakugadzwa kwava Trump nevamwe vakambotungamirawo nyika yeAmerica vakaita sava Jimmy Carter varipo va George Bush Senior baba va George Bush W. Bush havana kunge vakwanisa kuuya nekuti vari muchipatara asiwo va George Walker Bush pana W pana George, George. H ndo vakuru then W
ndo
mudiki avaripo saka vatungamiri vese vakambotungamira nyika yeAmerica vanenge vari pakutoreswa mhiko apa zvichifamba mune runyararo.
Tanzwa kuti ivo vari kuchipatara Blessing vatumirawo mashoko avo kuna vaTrump ekuvakorokotedza vachiti hawaiwa nenyaya yeutano usina kumira zvakanaka ndakundikana kunge ndiripo asi tinoshuvira kuti unge uchitungamira America munzira dzakanaka.
Tinenge tine mutereri wedu ari kuCapitol Hill kuri kuitwa izvo mutambo iwoyu wekugadza iwo vaTrump. Marvelous uripo here parunare? Nhare yacho inenge iri kuti netsei nekuti vanombodzima-dzima jonga kana vachinge vaona kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka kuchengetedza vatungamiri.
Ndizvozvo.
Asi iko zvino regai timboendawo kune dzimwe nyaya dzine chekuita nenyaya yekugadzwa kwavaTrump. Totiwo vaTrump vanhu vaivo shoroma yemuAmerica vatoreswa mhiko yekuva mutungamiri weAmerica wechimakumi mana neshanu. Kutoreswa mhiko kwaitwa kuri kuitwa nhasi masikati anaye muWashington DC kuchitungamirwa nemukuru wevatongi Chief Justice John Roberts.
Ndizvozvo.
Are just and reasonable demands of righteous people and a righteous public. But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation, an education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. We are one nation, and their pain is our pain. Their dreams are our dreams, and their success will be our success. We share one heart, one home, and one glorious destiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans.
Hongo tinenge tichitikamboenda kuna vaTrump tichinzwawo zviri kubva kune vanhu muri kunzwa vari kutaura vari kusimbisa nyaya yekuti vanhu vanofanira kunge vachiti batanei. Asi iko zvino tochimboenda kuHarare kune mutoreri wenhau Ivan Chifera kuti atiudzewo kuti vanhu vari kuti kudii muHarare nekugadzwa kwavaTrump.
Vachitaura neStudio 7 muHarare nhasi, vaThomas vati vanhu vemuZimbabwe vane maonero akasiyana-siyana pana vaTrump uyewo vane tarisiro dzakasiyana kubva kumutungamiriri mutsva weAmerica. Vati pavanhu vakawanda vavakataura navo, pane vamwe vanofunga kuti samuzvinabhizimisi vaTrump vachabatsirawo kusimudzira mabasa emabhizimisi, izvo zvichaita kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda. Asi vatiwo pane vamwe vane maonero akasiyana vasingazive kuti utongi hwavaTrump Trump uchange wakamira sei. Mumwe mugari wemuHarare vaPrince Muramba vanoti zviri kuitika kuAmerica zvinoyemurika kana zvichienzaniswa nezviri kuitika muAfrica.
Zvinongoratidza kuti kune demokrasi kana tichitarira nyika dzakaita seAmerica. Totarisa zviri kuitika muAfrica iko zvinezvi. KuGambia, Jamaica ari kurambira pachigaro. And then he swearing in ceremony kuti yakaitwa ku Senegal azviburitse picture yakanaka.
Mutaurirwe MDC inotungamirwa na Welsh Mncube vakurawo nechihwai vanotiwo zvirikitwa kuAmerica zvinoyemurika uye vezvematongerwe enyika muZimbabwe vanofanira kutevedza zvinhu zvakadai.
Zvinhu zvokuAmerica vanhu ngavakope zvinhu zvakanaka, vasada kutarisa kuti zvaitwa nomurungu here kana nomutema, nokuti iwe kana usingazvigoni kopa anogona kwete kukopa dofo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navamogen tsvangiraiva Obed Kutu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuAmerica ndo zvinodiwa muZimbabwe, kwete zvekuti sarudzo dzinenge dzine mhirizhonga uye paine mukana wekuti akundwa musarudzo anogona kurambira pachigaro.
Zvino tinodzidza zvakanaka kuAmerica kuti hongu vakavhotera vaTrump ndivavo, isi hatidi kupindira maindernal affairs aAmerica. Toda kungodzidzawo kunyanya-nyanya panyaya yedhemokirasi yakakora yakomba uyezve dhemokirasi inopa mukana we peaceful transfer power.
Vaenderera mberi vachiti zviri kuitika kuGambia uko vaya jame vari kuramba kubva pachigaro kunyange hazvo vakakundwa musarudzo zvinonyadzisa vanhu vemuAfrica. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzine maonerowo akasiyana-siyana maererano neutongo hwavaTrump, asi vaVivid Gwede vanoti hapana chinotadzisa vaTrump kuita zvange zviri kuitwa nevamwe vatungamiri veAmerica vakasiya chigaro ichi.
Tinoona vaTrump pamwe vachikwanisa kutevedzera izvozvo kushanda kuri kuita Africa neUnited States kusingachinji, hatisati tanzwa hedu zvakati zvakawanda zvavati vataura panguva ino pamaererano nenyaya yeAfrica.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza veZANUPF vanoti kugadzwa kwavaTrump hakune ine Zimbabwe kana vasiri kuzobvisa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica, asi vati vanovimba kuti vaTrump samuzvina bhizimisi vachaona kushata kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa hurumende yava Mugabe.
Hatina chakaipa chatinacho kuna Trump kana akaitawo chisipatina chakaipa kuna vaMugabe. Saka zvese izvozvo tinozvitambira. Kana achida kutitaurirana achida kutaurira navaMugabe zvakanaka saprezidendi weZimbabwe hapana chakaipa.
Asi vaThomas vati havasati vaziva kuti hurumende yavaTrump ichashanda sei, uye vakati zviri kumutungamiri mutsva nedare reCongress kuti varonge zvekuti basa nezvirongwa zvehurumende zvichafambiswa sei. Asi vati nhoroondo inoratidza kuti zvirongwa zvinotangwa nemumwe mutungamiriri zvinogona kuenderera mberi kunyange mutungamiriri uyu abva pachigaro. Vati semuenzaniso, chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakatangwa navaObama, uye svondo rino chairo vange vari kuita bvunzo dzevanhu vachaenda pachirongwa ichi gore rino kunyange vaObama vanenge vasisipo. Panyaya yekuGambia, vaThomas vati vanotsigira zviri kuitwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzemuAfrica reECOWAS, vachiti munhu akakunda musarudzo anofanira kupinda muhofisi zvisina ganyabvu. Vatiwo America inodawo kuona sarudzo dzakachena muDemocratic Republic of Congo. VaThomas vashorawo mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuBikita West, uyewo vatiwo America nedzimwe nyika vari kutumira vanoongorora sarudzo kuBikita West nechinangwa chekuona kuti sarudzo idzi dzaitwa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri pane zviri kuitika kuCapital, tiri kunzwa kuti vamwe variko ikoko vari kuratidzira, asi kuratidzira kuri kuitwa ako murunyararo kune dzimwe nzvimbo, asi vaTrump vachiri kutaura. Tinenge tichiramba tichikupai zviri kuitika. Tombodzokera kuZimbabwe, uko madzimai ari muZimbabwe ari kuyemura zvikuru kuratidzira kuri kuitwa kuAmerica kuchitungamirwa nemadzimai achinyunyuta nekugadzwa kwemutungamiri mutsva wenyika iyi vaDonald Trump. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muHarare, amai Laina Moyo avo vanogara muHarare vati kunyange zvazvo vasingafariri utungamiriri hwavaTrump, vati kuregedza vasingavafariri vachiratidzira kunoratidza utongo hwejekerere huri muAmerica.
Vakadzi vekuAmerica ava ndavayemura zvaitika kwavari. Chekutanga, one, varakidza kuti America yacho ichampioni yemarights. Wozi apana dai kuri kunowo kumaitozwa kuti tichadirwa matiegas tichanzinzi.
Izvi zvatsigirwa namuzvare Chipo Gonye, avo vakurudzira mutungamiriri weAmerica kuti aremekedze vanhukadzi. Muzvare Gonye vatiwo vanoshuvira kuti vanhukadzi vemuZimbabwe vawaniswewo mukana wokuratidzira kutungamiri weZimbabwe kana vaine zvinyunyuto.
Kugadzwa kwava Trump ini ndingati sevanhukadzi ndinounzwa ndichigunun'una nezvazvo, nokuti vaTrump kana uchiteerera matauriro ava vanoita vanoshoropodza zvakanyanya vanhukadzi. Nokudaro kuratidzira kuri kuita madzimai kunoratidza kuti kunofanira kuti kupe vaTrump chiga chekuratidza kuti ngavashandure maitiro avo avanoona navo vanhukadzi, uye ngavave nematauriro ane chiremerera kunyanya kuvanhukadzi. Ndinotoshuwirawo zvakare semudzimai wemuZimbabwe kuti dai zvinhu zvakadai zvaitenderwawo kuti tizviitewo isu semadzimai emuno muZimbabwe, tichiratidzira kutsvakiridza nekuda kusimudzira kuti kodzero dzedu dziremeke.
Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Faith Dlovu vanoti vari kuyemura zvikuru kupanana kwemasimba kunoitwa nevatungamiriri veAmerica, vakati vanoshuwirawo kuti dai zvaitikawo mudunhu reAfrica.
Kugadzwa kwaTrump semutungamiriri weAmerica ndiri kufarira hangu nyange asiri iye wandaisapota. Ndichekufarira ndechekuti kuri kushandisa kuti kuri kuratidza kuti demokrasi yeAmerica nyangwe hayo isiri perfect asi iri kushanda. Ukatarika munowo kuAfrica, wotarika kuGambia, new president wekuGambia azogadzikwa kuSenegal nenyaya yekuti anga ari mutungamiri wekuGambia aramba kubva pachigaro.
Muzvare Dlovu vatiwo shuviriro yavo ndeyekuti dai vaTrump vaenderera mberi nekusimudzira vechidiki muAfrica,
I hope kuti achaendera mberi achingokurudzirawo investments in young people through my programs. I know it was the Mandela Washington Fellowship. I know capacitate young people in terms of my leadership qualities.
Mumwe mukadzi wechidiki muHarare ada kuzivikanwa nezita rekuti Mo Blessing ati maonero ake ndeyekuti kunyange hazvo utungamiri hweAmerica hwachinja, hukama hwenyika ine Zimbabwe hucharamba huchitatarika.
Ndinoona sekuti vaTrump panye hurumende yeZimbabwe nekuchidzana kwayo neAmerica zvicharamba zvakangodaro. Hukama huchingoramba huchitatarika nekunetsana, vanogona kutowedzera zvirango zveupfumi pahurumende yeZimbabwe. Because chero vari kuti havo vakavenga kuuya kwevanhu vekune dzimwe nyika munyika yavo, andione vari munhu wekuti vanokurudzira udzvanyiriri wakanangana kana kuti wakafanana neuri kuitika munyika yeZimbabwe pari zvino.
Veruzhinji muZimbabwe vanoti kunyange hazvo vaTrump vasina zvizhinji zvavati vataura pamusoro peAfrica, havana kugadzikana negwara richatorwa navaTrump kunyika dzakaita seZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny. And your courage and goodness and love will forever guide us along the way. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you. God bless America.
Manzwa apo vaDonald Trump vachitaura ivo kuti sezvavakataura pavaitsvaga rutsigiro vachaedza kushingirira jonga kuti vati America idzokere pakuva nyika yakasimba munyaya dzezveupfumi. Hanzi, I will make America great again. Mutori wedu nawa apo here apa, nekuti vanga vachiti hatikwanisi kutaura naye vaTrump vachiri kutaura.
Regaitinzwe. Marvelous, ndivo uri kuCapitol Hill, wasununguka here kuti ngatichitaura?
Hongu ndasununguka, makadii jongana Blessing?
Aiwa, tiri wapenyu, ndive wadai kudyidzana nemutungamiri mutsva weAmerica.
Aiwa, ichokwadi, ndawana mukana ini wokunge ndiri pakati chaipo pezviri kuitika iko kuno kumuzinda weWashington kuCapitol. Taona vaDonald Trump vachitora mhiko yavo, asi pazoitika chiitiko vachangobva kutoreswa mhiko panga pane vanhu vanga vari kuratidzira. uyezve vachitaura kuti ivo ndivo we the people. Asi zvandaona zvinonakidza imomo muno muAmerica ndezvekuti hapana kana asimudza puti kana ada kuti avanyaradze. Uyezve mhiko yavaTrump yaenderera mberi tichiona isu kuti vanga vari kutaura ivo vatenda vaObama nemudzimai wavo amai Michelle Obama nebasa ravakaita uyezve zviri kuratidza utongo hwejechetere apo tiri kuona kupanana kwemasimba pasina mhirizhonga.
Tiri kuonawo kuti amai Hillary Clinton vakakundwa ivo musarudzo navaTrump vanga varipo kana kuti varipo pamabiko iyaya zvakakosha seizvi.
Izvi zvakakosha Blessing nekuti ndiri kuona kana pane zvataurwa navaTrump vari kuramba vachitaura nyaya yekubatana. Saka ndiri kuona kuti zvaitwa naMike Clinton nababa Clinton zvinoratidza kuti aiwa America iri pahwaro hwakanaka rwokuti mune ramangwana nekugadzwa kwavaTrump tichaona ichibatana uyezve sekutaura kwamaita kwekuti vataura ivo mukupedzisera kuti chido chavo ndechekuti America irambe iri nyika ine upfumi hwakajeka uyezve ivo vari kuda kuti donzo ravo nderekuti America ive America great again.
VaTrump vaitaura nyaya yekuti vanhu vari munyika muno vakauya zviri kunze kwemutemo vanofanira kunge vachidzoserwa kunyika dzavo nezvimwe zvakadaro. Pane zvavambotaurawo here pamusoro pezvavaivimbisa vanhu munguva yesarudzo iye nhasi?
Panhasi ndinoona kunge vaedza kuti vasanyanyopinda mune zvavakataura vachiri kutsvaga rutsigiro. Vaedza kutaura semutungamiri mutsva, vachiedza kubatanidza vanhu, vachiedza zvekuumbiridza America nekuti sekutaura kwamaita ndambonzwa muchitaura muchiti kwanga kune vamwe vari kuratidzira. Saka vari kuratidzira vanosiyana, kune vamwe vari kuratidzira vachiratidzira nyaya iyoyi yenyaya yevanhu vakauya muno vasina mapepa nezvinhu zvakadaro, vamwe vari kuratidzira kwozivauya vamwewo vane zvimwewo zvavari kunyunyuta nazvo. Asi vaTrump nhasi varatidza kuti aiwa kunyange zvavo vane zvimwe zvavaitaura nhasi vataura semutungamiri wenyika wekuti ngatibatanei toona hwaro hweAmerica hwakanaka.
Chimwe chinowanzonetsa muAmerica Marvelous ta kunopeta nyaya yedu inyaya yekuti panenge pachityirwa kuti vanhu vanogona kuurayiwa kana kuitwa zvimwe zvakadaro. Tichitarisa nyaya yesecurity zvakamira sei?
Ndingati inini security yakanaka zvayo nekuti nyangwe isu vatori venhau pane nguva yatanga tisisakwanisi kana kuita basa kana kuti umire vanga vachitaura kuti munhu wese anofanira kunge akagara pasi. Zvinoreva kuti vanga vari pedo navaDonald Trump vanga vari vanhu vakawana aya atinoti matikiti. Asi utongo hwejechetere unobvumidzazve kuti ivo vaya vandataura kuti vanga vachideedzera kuti we the people panguva yanga ichipiwa mhiko kuna vaTrump vanga vari pedo, vanga vari panzvimbo iye inogara vanhu vakachengetedzwa. Saka ndozvaunoona izvozvo kuti dai kwanga kuri kune dzimwe nyika tatonzwa kuti pane vanhu varasikirwa neupenyu hwavo nekuti vasimuka vakamira pamacheya avo vachideedzera panguva apo mutungamiri wenyika anga achitora mhiko. Saka chandaona nhasi ndechekuti vanhu vanga vakachengetedzwa uyezve hatina hedu kuona paitika mhirizhonga kana zvimwe zvakadaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Marvelous, tichakubata zvakare pano palive talk tichinyatsoziya kuti zvafamba sei.
Aiwa, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Babai.
Babai. Nhasi America yagadza mutungamiri wayo wechimakumi mana nemashanu vaDonald Trump. Nyaya yekugadza vatungamiri zvakadai yakatanga musi wa30 kubvumbi 1789 pakatora mhiko mutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga vaGeorge Washington. Zuva iri rakazoitwa zororo navaDwight Eisenhower vakambotungamirawo nyika yeAmerica. Kubva muna 1789 kusvika muna 1933, mutungamiri wenyika nemuteedzeri wake vaitora mhiko musi wa4 kurume. Asi bumbiro remitemo rakazovandudzwa muna 1933 richizotanga kushanda muna 1937 apo vatungamiri vainge votora mhiko musi wa20 ndira. Mwedzi wakurume wainge wasarudzwa sezvo zvainetsa makare kuunganidza mavhoti kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica. Asi munhoroondo yese nyika yeAmerica kubva kuma1800 vatungamiri venyika havagadzwe musi wesvondo. Nekudaro kana musi wesvondo uri musi wa20 ndira, mutungamiri anotoreswa mhiko kuWhite House pane vanhu vashoma ozotorawo mhiko musi wemuvhuro. Izvi zvakaitwa muna 1985 apo vaRonald Reagan vakatoreswa mhiko kaviri kuWhite House nepadare reparamende kana kuti Capitol. Vatungamiri vasati vagadzwa makare vaibva vambotura mashoko avo kunyika, asi iko zvino vanotanga vatoreswa mhiko nemutongi mukuru wematare vochizotura mashoko kunyika. VaWilliam Henry Harrison ndivo vakataura kwenguva yakareba munorondo yevatungamiri venyika yeAmerica musi wa4 kurume 1841. Muna 1921 vaWarren G. Harding ndivo vakave mutungamiri wekutanga kushandisa loudspeaker. Muna 1925 vaHarry S. Truman ndivo vakatanga kutora mashoko kunyika vachibuda pachivhitivhiti cheterevhizheni uye paredhiyo. Kugadzwa kwava Bill Clinton muna 1987 ndiko kwakatanga kubuda padandemutande reinternet. VaGeorge Washington ndivo vakatangawo kutaura mashoko ekuti Mwari ndibatsirei pakutora mhiko kana kuti So Help Me God zvave kuitwa nevatungamiri venyika dzakawanda pasi rose. Ko, chii chingadzidzwe neZimbabwe panyaya yekusiya masimba sezvinoitwa muAmerica? Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vati zviri kuitwa muAmerica nhasi zvinonetsa kuona zvichiitika muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica nekuda kwekutonga nedemo uye kusaremekedza zvabuda musarudzo.
Munoona imi zviri pachena kuti kune vanhu vakawanda vemuAmerica nevamwewo vari kunze vanogununʼuna pamaitiro ava Trump, kurasa muromo kwavo, kumhura vanhukadzi, unhu hwavo, kuita zvegweva rudzi nezvimwe zvakadaro. Asi vanhu vemuAmerica vakati hongoka ndozvabuda musarudzo, tingagodii, ngatizvigamuchirei.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANUPF vagadzira chirumhanzu, vanoti havatenderane navamavhinga vachiti hakuna mutunhu usina datya.
Hama dzangu, izvozvo zvinotaura vamavhinga vachikurudzira kuti zvakaitwa kuAmerica zvakanaka, asi ivo vachiziva kuti kune mvunga mupopoto nenyaya yavatrambi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoti zvakawanda zvinodzidzwawo neZimbabwe vachiti kunyange hazvo vamwe vanhu vari kugunun'una, mutungamiri weAmerica asiya basa vaBarack Obama havasi kurambira pachigaro vachiti vanhu vachiri kuvada.
Kuratidzira kunenge kuchiitwa kuAmerica vanhu vachiti havasi kuda vaTrump hakuna kuipa, nekuti vanhu vari kutaridza zvavanoda kana zvavasingadi. Asi manje dai vaObama vanga vazotisika-sika naiyoyo vabva vaitora vakati ivo, nekuti vanhu vari kuratidzira, nekuti vamwe vari kuCongress vari kutaurawo zvimwe zvavari kutaura, vaObama vobva vati ivo havachadi kuenda nenhau iyoyo. Ndo pane mutsauko apa.
Mashoko aya atsinirwawo nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kuFlorida muno muAmerica vaPromise Sunday, avo vati musarudzo dzinotevera muZimbabwe mapato ose anofanira kuremekedza zvido zvevanhu.
Nyika kuti inge ine utongo hwakanaka hunotarisirwa nevanhu, hunovimbika nevanhu, ngaive nemitemo yekuti nyangwe zvikaposheka, zvikaenda nepakusiri kuda iwewe, nepasiri kudiwa nebato riri kutonga, kuda kwevanhu ngakunzwisisike.
Sarudzo dzemuAmerica dzinotevera dzichaitwa muna 2020 uye mutungamiri wenyika achizotora mhiko muna 2021.
Iye zvino regai timbonzwawo zvinofungwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica. Ngatitangei kunzwa kubva kuna amai Annette Kauo, avo vakavamba sangano reChrisma International Ministries kuTexas.
Mafungiro angu ndeyekuti zuva ranhasi ndiri kungoti tinongonamata kugadzwa kuitwa mukuru mukuru wenyika nazuva ranhasi. Tomunamatirawo for wisdom inobva kuna Mwari, nekuti Mwari ndovanoisa vanhu, vatungamiriri ndovanoziva why vari kuvaisa. Saka chishuwo changu ini ndechekuti dai mukuru uyu aona kuti vanhu vamwe vachona kana iri sunday immigration case angoona maitiro aangaiti, ndosaka tiri kuti tirikumunamatira kuti vagari vekunyika vangovagari zviri.
Koyawo munyori wemabhuku amai William Makomborere avanoti vanoshuviravo Barack Obama upenyu hwakanaka.
Obama ndinongomunamatira nemhuri yake kuti Mwari ndavamufukidzire nenyasha dzavo vamuchengetedze, arambe achingopawo mazano anovaka America, because aiwa aita zvakanaka, arwakurwa kwakanaka.
Iko zvino tochiendawo kuna vakapikinyu
vari muno Maryland.
Inauguration day iri kunakidza pakuti tiri kuonawo kuti vaObama vari kusiya masimba vachipa vaTrump, nyangwe zvazvo sarudzo dzacho dzanga dzisina kumira zvakanaka, vanhu vazhinji vasina kugutsikana nadzo, zvichisiyanawo nezvakaitikawo kuGambia. Saka tiri kuona kuti inauguration iri kuratidza kukura kwa wano wa Amerika kana kukura kwa sarudu za ma Amerika. Na angu wapana sana zote asira kwa Trump mkuti haana swaka mpota ura, haana swaka, haana kana policy nozika wane munu saka. Andi ziwo kutachaitei, andi na chandino tarisira, andi na chandino mkumbira, nga angu ito basara ke, inimisha ito basara angu, tu garata gadaro.
Tinotenda zvikuru vateereri musakanganwe kuti chirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa kugadzwa kwemutungamiri mutsvai weAmerica vaDonald Trump. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti murayiro zvakanaka vateereri.